Chirongwa chaparurwa ichi chinonzi Christian Vote 2018 Elections. Mutungamiriri weDivine Destiny Network, Bishop Anselimo Magaya, vati vechitendero chechiKristu munyika vakawanda zvikuru zvekuti vane masimba ekuunza utungamiriri hunosimudzira upenyu hweruzhinji. Bishop Magaya vati Zimbabwe iri mumatope mairi nekuda kweutungamiriri hune uori husingatyi Mwari uye hunoshandisa manzwi ekupesanisa vanhu. Vati vose vatungamiriri vemakereke akasiyana-siyana echiKristu vachakokorodzana vokurudzira vana veZimbabwe kuti vasati vavhota vacherechedze vatungamiriri vanenge vachikwikwidza musarudzo idzi.
Takaona zvakakodzera kuti panguva dzino takatarisana nesarudzo dzichaitika muna 2018 semakereke tikokorodzane titaurire ruzhinji rweZimbabwe kuti vasati vavhotera bato iri, vasati vavhotera candidate iyi, ngatitangei tavhotera kururama, ngativhotorei ugare, kureva kuti hatifaniri kuvhotera vanhu vanenge vane huori, vanhu vanenge vachityidzira vanhu nokukonzeresa mvonga mvonga. Hatifaniri kuvhotera vanhu vane nhoroondo yekusagona basa uye vanhu vanomupunyikidza kodzero dzavanhu dziri mubumbiro remutemo.
Mumwe wevafundisi vanga vari pakuparurwa kwechirongwa ichi vaGuthrie Gwanzura vati sevafundisi havana bato ravanotsigira, vakati chinangwa chavo ndechekutarisa unhu hwevachakwikwidza.
Hatina bato ratiri kupesedzera, hatina bato ratiri kuti iri ndiro ratinoti vanhu ngavavhotere 2018, asi tinomira pamaprinciples. Bato rega rega richagona kukwana mumaprinciples no violence, kuti hakuna mirizhonga, hakuna kutaura zvakaipa kana kupatsanura nharaunda kana kurovana kwevanhu. Bato rega rega richamira richiti tiroda kuti macandidates edu ave vanogona basa, vane unyanzvi, people who deliver, vanhu vanogona kuti zvavapromisa pamacampaign ndo zvavachazadzisa. Bato rinomira richiti isu tinoti macandidates edu nhengo dzedu dzinokwikwidza kana dzapinda muofisi, dzichamira dzichiteedzera mutemo yeZimbabwe nebumbiro romutemo. Izvo ndoo maprinciples atinomirira.
Mufundisi Gwanzura vatiwo chechi inoshungurudzika zvikuru nekusarira shure munyaya dzebudiro kweZimbabwe pamwe nemhirizhonga munyika, izvo zvinova zvavapa kuti vaparure chirongwa cheChristian Vote 2018 Elections.
Mugotarisawo dzimwe nyika dziri kuenda kumberi, Zimbabwe ichisarira kumashure. Isitichitarisawo Zimbabwe ine goridhe, ine zvicherwa zvakawanda, uye Zimbabwe ine vanhu vakafunda, asi hazvienzani nemaresults atiri kuona ari kuitika. Saka tiri kuti aiwazve sekereke ngatichitaure vanhu ngavazive zvokuvhotera. Munhu wauri kuisa muofisi for 5 years, unofanira kuziva kuti achaunza shanduko ipi munharaunda mako, mudistrict, muward, muconstituency nenyika.
VeDivine Destiny Network vanoti chechi haigoni kupatsanurwa kubva kune zvematongerwo enyika, izvo zvinogara kukurudzirwa nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Vatiwo ibasa remachechi kushoropodza utungamiriri hwakaipa pamwe nekudzidzisa veruzhinji kuti vasarudze utungamiriri hunotya Mwari. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Patricia Mudadigwa.